Samueri wokutanga, chitsauko chegumi nesere. Dhavhidhi akati apedza kutaura naSauro, Jonatani akanamatirana naDhavhidhi mumweya uye akamuda sezvaaizvida iye. Kubva pazuva iroro Sauro akachengeta Dhavhidhi uye haana kuzomutendera kuti adzokere kumba kwababa vake. Uye Jonatani akaita sungano naDhavhidhi nokuti aimuda sezvaaizvida iye. Jonatani akakurura nguo yaakanga akapfeka akaipa kuna Dhavhidhi, pamwe chete nechunika yake uye kunyange munondo wake, uta hwake nebhanhire rake. Chimwe nechimwe chaitumwa naSauro kuti aite, Dhavhidhi aizviita namazvo chaizvo, zvokuti Sauro akazomupa chinzvimbo chapamusoro-soro muhondo. Izvi zvakafadza vanhu vose uye namachinda aSaurowo. Varume vakati vadzoka kumba mushure mokunge Dhavhidhi auraya muFiristia, vakadzi vakabuda kundochingamidza mambo Sauro vachibva kumaguta ose eIsraeri vachiimba, vachitamba nziyo dzomufaro namatambureni nenyere. Pavaitamba vaiimba vachiti, Sauro akauraya zviuru zvamazana ake naDhavhidhi makumi ezviuru zvamazana ake. Sauro akatsamwa zvikuru. Kuimba uku kwakamutsa hasha dzake akati, vapa Dhavhidhi makumi ezviuru zvamazana, asi ini zviuru chete. Chimwe chii chaangawana kunze kwoumambo? Kubva panguva iyoyo Sauro akatarira Dhavhidhi neziso rine godo. Fume mangwana, mweya wakaipa wakabva kuna Mwari wakauya nesimba pamusoro paSauro. Akanga achiprofita ari mumba make, Dhavhidhi achiridza mbira sezvaaisiita nguva dzose. Sauro akanga ane pfumo muruoko rwake uye akaripotsera achiti mumwoyo make, ndichabayira Dhavhidhi kumadziro. Asi Dhavhidhi akamunzvenga kaviri kose. Sauro akanga achitya Dhavhidhi nokuti Jehovha akanga anaye, asi akanga abva kuna Sauro. Saka akamuendesa kure naye uye akamuita kuti ave mukuru wechiuru chavarwi. Uye Dhavhidhi akatungamirira varwi muhondo dzavo. Pazvinhu zvose zvaaiita aibudirira zvikuru kwazvo, nokuti Jehovha akanga anaye. Sauro akati achiona kuti Dhavhidhi aibudirira sei, akamutya. Asi vaIsraeri navaJudha vose vaida Dhavhidhi, nokuti akavatungamirira muhondo dzavo. Sauro akati kuna Dhavhidhi, hoyu Merabhi mwanasikana wangu mukuru, ndichamupa kwauri kuti ave mukadzi wako chete. Iwe chindishandira wakashinga uye urwe hondo dzaJehovha. Nokuti Sauro akafunga mumwoyo make achiti, handichasimudzi ruoko rwangu kuti ndirwe naye, vaFiristia ngavaite izvozvo. Asi Dhavhidhi akati kuna Sauro, ini ndini ani hangu uye mhuri yangu chiiko kana imba yababa vangu muIsraeri kuti ndive mukwasha wamambo? Saka nguva yakati yasvika yokuti Merabhi mwanasikana waSauro apiwe kuna Dhavhidhi. Akawaniswa kuna Adhirieri weMehorati. Zvino Mikari mwanasikana waSauro akanga achida Dhavhidhi, saka vakati vaudza Sauro izvozvo akafara. Akafunga akati, ndichamupa iye kwaari kuitira kuti agova musungo kwaari uye kuitira kuti zvimwe ruoko rwavaFiristia rungarwe naye. Saka Sauro akati kuna Dhavhidhi, zvino wava nomukana wechipiri wokuti uve mukwasha wangu. Ipapo Sauro akarayira varanda vake akati, tauriranai naDhavhidhi pakavanda muti, tarira, mambo ari kukufarira uye varanda vake vose vanokuda, zvino chiva mukwasha wake. Vakadzokorora mashoko iwaya kuna Dhavhidhi, asi Dhavhidhi akati, munofunga kuti chinhu chiduku here kuva mukwasha wamambo? Ndinongori munhu murombo zvake uye asingazivikanwi. Varanda vaSauro vakati vamuudza zvakanga zvataurwa naDhavhidhi, Sauro akati, muti kuna Dhavhidhi, mambo haasi kuda rimwe zveroora romwenga rinokunda zvikanda zvapamberi zvavaFiristia zana kuti atsive vavengi vake. Urongwa hwaSauro hwakanga huri hwokuurayisa Dhavhidhi navaFiristia. Varanda vakati vataurira Dhavhidhi zvinhu izvi, akafara kuti ave mukwasha wamambo. Saka nguva yakatarwa isati yapera, Dhavhidhi navanhu vake vakabuda vakauraya mazana maviri avaFiristia. Akauya nezvikanda zvavo pamberi akazvipa zvose zvakakwana kuna mambo, kuitira kuti zvimwe angava mukwasha wamambo. Ipapo Sauro akamupa Mikari mwanasikana wake kuti ave mukadzi wake. Sauro akati aona kuti Jehovha akanga ana Dhavhidhi uye kuti Mikari mwanasikana wake akanga achida Dhavhidhi, Sauro akatonyanya kumutya uye akaramba ari muvengi wake pamazuva ake ose. Vakuru vehondo yavaFiristia vakaramba vachienda kundorwa, uye nguva dzose dzavaienda, Dhavhidhi aibudirira kupfuura varanda vose vaSauro, uye zita rake rakazonyanya kuzivikanwa.